nyaya yakamirira task force report. President kana vachinge vawana task force report yokuti taane makesi akawanda zvakadi kumaguta akasiyana siyana, uye nokuona modeling ya iri kuitwa nema experts ku Ministry of Health, ticha pachatarisiswa kuona kuti lockdown yowedzerwa nemazuva mangani kana kuti yoguma payakatarwa ipapo kubvira zuva rokutanga zvinhu zvovhurwa zvinotanga kushanda. Asi pachitariswa kuona kuti dzimwe nzvimbo dzinoramba dzakavharwa, dzimwe nzvimbo dzotanga kushanda. Saka nyaya yekuti lockdown ichapera rini, iko zvino tiri kuzva kuti lockdown iri kupera musi wa19 April. Kubva musi wa20 basa rinofanira kunge ratanga zvakanaka, nekuti 21 ndedzisa dzinenge dzapera. Asi president vachagara pasi netimu yetask force vopiwa feedback yekuti zvakamira sei.
Vanenge vachida kuudzwa kuti kudii chaizvo apa vamutode.
Pane risk here yekuti kana tikavhura business tinogona kuwana njodzi yekuti chirwere chinogona kupararira. Saka kana paine njodzi yakadaro inogona kuextendwa, asi kana pasina zviri kureva kuti inenge yakumiswa kana kuti paakutorwa mamwe matanho yekuti dzimwe nzvimbo dzishande, dzimwe nzvimbo dzirambe dzakavharwa.
Hongu pari kurwiswa chirwere, asi kavamwe vari kuti nzara yabva yanyatsoti bwa kupfunya chisero mudzimba dzavo, poitwa sei?
Panyaya yenzara hurumende yakagadzira zvikuru kubatsira vanotambura. Vose vari kutadza kuzviriritira nekuda kwenjodzi yatawirwa nayo senyika. Takati ngavabate vesocial welfare vari pedyo navo vavataurire zvichemo zvavo. Takati kunzvimbo dzose kune macouncelors, kunzvimbo dzese kune maMP, batai MP wenyu, batai kanzera wenyu akurumidze kusvitsa mashoko kuMinistry of Social Welfare. Haina kuvharwa, Ministry of Social Welfare yakavhura.